manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akana kavatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo zviita 29/2024 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti 2024 ranga riri gore rakaomera veruzhinji munyika asi dzichiti pane zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende mugore riri kuuya zvinogadzirisa upfumi Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kodzero dzevanhu zvikuru vanopikisa hurumende dzakatyorwa zvakanyanya gore rino ra 2024 Asi vamwe vatsigiri vebato riri kutonga rezano PF vanoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro vanotsigira mitambo munyika vanoti gore ra 2024 ranga riri gore remufaro munyaya dzemitambo Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gore ra 2024 ranga rakaomera vazhinji munyika Asi dzichiti pane zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende mugore riri kuuya ra 2025 zvinokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika hugadzirike Imwe yenyanzvi idzi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura nekushaikwa kwemagetsi nguva zhinji ndezvimwe zvakadzikisa pasi upfumi hwenyika zvakanyanya. Asi vanoti hurumende ikakwanisa kugadzirisa nyaya yemagetsi ichiwedzera nekushandiswa kwemoto wezuva. Nemepo kana kuti renewable energy zvinogona kusimudzira upfumi mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Gore ra 2024 igore rakatiome kune veruzhinji nekuburikidza kwezvikonzero zvakawanda kusanganisira nyaya yekuti tatiri mugore renzara taka experience a drought yakaita kuti chekutanga mitengo yezvinhu kunyanya chikafu inge chikwira chechipiri yakaafekta kugadzirwa kwemagetsi kukariba zvakakonzera kuti munyika muwe nemapower outage kwemaawa akawanda
pane zvimwe here zvakaitika panyaya yezveupfumi
Takaonawo zvakare kupera kwesimba yemari kuburikidza neinflation zvakazoita kuti hurumende inge ichiintroduce a new currency yeZimbabwe gold muna April tingati ndo yanga iri major highlight in terms of economy yedu kuintroduce kweZimbabwe gold because mushure mengo yaintroduce takamboona ive iri stable but akazona ichi lose value zvakare
vachitambara mari iyi yemazig yakazofamba sei pakupera kwegore
takazona kuti zig rakange rava ne a bit of stability zvaikonzereswa nekushomeka kwaiwo mazig yatigati muchirungu the tightening liquid situation munyika
semaonero enyu pane zvimwe zvakaitika munyika zvanga zvakanakira here upfumi hwenyika iro gore rino
takaona zvakare kusadek summit ichiitirwa muZimbabwe izvo zvakaunzawo infrastructure development especially kuma road in some parts of Harare in particular izvo zvakabatsiridzawo zvakare in terms of infrastructure or transport
tichitarisa gore rinouya ra 2025 pane zvingaitwe here nehurumende iro gore irori mukugadzirisa nyaya yehupfumi hwenyika
zvinoda kuitwa zvakawanda in terms of investments especially ku infrastructure even kumagetsi ikoko tine a lot of potential especially in terms of renewable energy ndoza kuti gore rikuuya iri ehurumende inenge ichiprioritiza nyaya dzemagetsi I think zvinobatsira kuti maindustry anga achifamba zvakanaka uyo zvakare kuti even mahousehoods kugara kwevanhu kunge kuchivandudzika zvakanaka zvino zvakakoshawo zvakare kuti hurumende iramba ichiprioritiza nyaya yekustabiliza currency nekustabiliza macroeconomy nekuti hapana economy inogona kusimukira kana pasina exchange rate stability uyo zvakare price stability ende zvinokutongovapo chete kana muine munyika muine fiscal nemonetary discipline saka nyaya yekutaitena liquidity situation yakakosha nyaya yekucontrol even public spending yakakoshawo zvakare tirikuda kuti gore rinouya panogona kuva neimprovement in terms of agriculture takawana mvura iri nani izvozvo zvinogona kuzobatsira kuti muekonomi muve nekakugadzikana nekuti takawana chikafu chakakwana especially kuchibage zvinobatsira hurumende hatichaimporti uye zvakare zvinobatsira kuti pave neless pressure in terms of public spending through zvinhu zvakaita sana social protection saka gorinoya hatisatani shuwa kuti chawana mvura yakakwana here but notarisa kuti tinowana mvura inoita kuti pave negreat improvement in terms of agricultural production zvinozobatsirawo zvakare masectors mazhinji eeconomy yedu anosanganisira manufacturing uyo zvakare mining sector
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari muHarare. Murwiri wekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti kodzero dzevanhu vari mune zvematongerwo enyika vachipikisana nehurumende dzakatyorwa zvakanyanya gore rino rave kupera ra2024. Vachiti vanotarisira kuti zvinhu zvichashanduka mugore ratare kupinda ra2025. Vamasiye vanoti nengo dzemapato anopikisa dzakawanda pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vakawanda vakashungurudzwa nehurumende dzichikandwa mumajeri kwenguva ndefu asi vachizochenurwa nematare. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasiye nezvenyaya iyi.
2024 takaona kuti nyaya dzekodzero muZimbabwe especially kurespekta kwadzo nehurumende hakuna kuchinja togona kuti kunenge kwakawedzera kumbunyikidzwa kwacho nekuti takaona vanhu vachisungirwa mhosva dzisiri mhosva kusungirwa kudemonstrator uku kunobvumidzwa mubumbiro redu romutemo tichiona zvekare kuti pane nyaya dzakazobudo dzakaitika mugore museriro dzevanhu vanga vakasungwa nenyaya dzavakazobata vasina mhosva nadzo dzakaita savajob scaler vakagarwa muchizarira kwenguva yaikwanisa kukwana ka2 years so zvinhu zvinova zvaitaridza kuti nyaya dzekodzero hadzizi kurespektwa Zimbabwe yedu uyezve panga gore iri riri kupera pasina tarisiro yekuti hurumende ingava ichichinja mugore riri kuuya.
Takatarisa iro gore riri kuuya ra2025 zvii zvamunotarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa munyika kuitira kuti kodzero dzevanhu dziwanikwe dzichiremekedzwa.
Kufaushiitwa munyika ndezvekuti I think hurumende yeZimbabwe kunyanyanya kumusoro kunana president kwanofanira kuteerera zvichemo zvevanhu. Iko zvino vanhu vari kuchema tarisana mugore irori rati kutarisana nenyaya dzakawanda. Dzinotarisirawo kushaikwawo kwemari, kushaikwawo kwechikafu pamatebho, kushaikwawo kweatingati masocial anemities, zvimwe vanhu vari kufa nezvirwere zvinokwanisawo zvichipreventwa. Ende pari zvino takaonawo zvekare kuti hurumende nekusateerera kwayo yanga yakuita ichitorera vanhu magroceries pamakrismas ipapa vanonge vakatumirwa pamakrismas. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafawe zvichiitika hurumende inoda kuti vanhu vave vachifara especially kana tasvika pama holidays akadai so kana kuti vanhu vachida kutarisirawo gore rinenge richipinda. Saka mugore ra2025 ndinoona sekuti chinofanira kunyanya kuitwa nehurumende kuteerera vanhu, kudzika kuvanhu, voteerera vanhu zviro zvavo kunyanya ende vachizo implementa izvozvozvo mumapolicies avo. Hatinoziva hedu kuti ivo vanenge vachiti nyika inovakwa nevene vayo kana kuti tukuvaka mugwagwa ende vachiti mukuonawo zvimwe zvinhu zviri kuvakwa mabuildings ari kuvakwa muZimbabwe. Bongo zvinhu zvinogova zvakanaka kuti nyika ishongedzekewo kana kuti mabhizinesi ari kubvawo kure ave vachiattractawo zvekare. But masocial amenities zvido zvevanhu zvinofanirwa zvichikosheswawo zvekare kuti hazvibatsiri kuti tive nemugwagwa yakanaka but vanhu vasina mari dzacho dzokukwirawo yatingati mota dzokuti vaende kumabasa.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vachitaura nesu vari muguta reDallas muTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato riri kutonga rezanupf Dr. Masimba Mavaza, avo vanoti zviri kutaurwa navaMasiye ndezvemugodzi Matsuro.
Ino gorera kutosvika mukupera iri, tikada kutarisa on statistics, hurumende yakaita zvakasiyana nemakore ese. Vanhu vakasungwa nenyaya dzematongerwo enyika shoma shoma kudarika vakasungwa makore apfuura. Gore rino roga hakuna akasungwa nenyaya iri directly yematongerwo enyika. Kune vakasungwa nenyaya dzekutyora mitemo inochengetedza runyararo rwenyika iyo yakaita kuti vanhu vakanganisike kufunga kuti matongerwo enyika. Asi hurumende haina kutyora kodzero dzevanhu. Munhu wese akasungwa, hakuna akatongwa nemusangano, wese vaitongwa nedare ende wese vakasungwa kana vanga vasina mhosva vakaregererwa. Hurumende haina kuvabata kana vanga vane mhosva vakaenda kuzvitirongo, vamwe vakabuditswa nekunge vakumbira nyaya yavo idzike nematare epamusoro.
Asi takaona vamwe vanorwira kodzero dzevanhu sava Job Sikala vachigara muchitirongo kwenguva ndefu, uyezve tikazoonawo vemapato mamwe anopikisa vachisungwa vachigarawo muzvitirongo. Asi nemuri kuti zvinhu zvanga zvakareruka, pakamira sei ipapo?
VaJob Sikala havana kugara muchitirongo nenyaya dzematongerwo enyika, uyezve havana kugarira mahara. Mutemo weZimbabwe unoti kana uchinge wafungidzirwa kunzi une mhosva yavapara, mapurisa akaiongorora akaona kuti panenge pane umbo hunokubata nemhosva, vanokusunga. Kana vakusunga, mapurisa basa ravo rinenge rapera, vanokusiya maoko avamuchuchisi kana kuti ematare. Muchuchisi anoudza dare kana zvichi dare denzi ramutongi, saka mutongi anoudzwa nemuchuchisi, uye anoudzi pachirungu prosecutor kuti munhu auya nemapurisa uyu pane nyaya yakadai neyakadai neyakadai. Mapurisa nesu tese tiri kufungira kuti ane mhosva. Kana zvinhu zvatikadare rinoongorora zvavataura nemitemo iripo neumbo hwamau, dare robva rati tinoona ndione mhosva, ratinombokuchengeta kusvika musa uchatongwa. Ndo inozvimirira.
Pane zvamungaone zvingasanduka here mugore ra2025 sekudeedzera kuri kuitawo vanorwira kodzero dzevanhu munyika?
Zvizhinji zvichashanduka. Tekutanga zvekuti musora 234 mutungamiriri wenyika makamunzwa vachiita hint kuti vachashandura kana vachaita inonzi cabinet reshuffle, vachashandura chikwata chavanoshanda nacho chatingati cabinet kuti vaenderere mberi nekushandira kana nekuvandutsa mitemo yeZimbabwe kuti idyidzane nekuti gedye gedye nemutemo webibiro renyika. Kana uchinge vaita saizvozvo, vanenge vachatsvagawo chikwata chinoshanda navo, uyezve chadadi rapera rigori rakanaka chaizvo. Vese vanopikisa vanga vachiita basa nekudzivira Zimbabwe pasi, vakazviparadza vega, hazvichisina kana kuti basa rinopikisa handingatara nezvaro.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato riri kutonga rezanupf Dr. Masimba Mavaza vachitaura nesu vari kuBritain neStudio 7. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokutamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. nasi taita rombora kanaka tine hurukuro na Clayton Gonese avo vanova vechidiki vano tarisa nyaya dzakasiyana siyana vachiongorora zvekare matongero enyika ngatinzwei vachitsanangura nezvegore ra 2024 uyezve zvavakatarisira mugore ra 2025
MuZimbabwe chango vachigariro musoro wechiro kushaya nyanga mikana kana kuti atingati maopportunities kune vechidiki mashoma zvikurusa saka naizvozvo inenge inonzi pachirungu iya survival of the fittest kukwire gomo ende kukwire gomo hupoterera nekuti upfumi weZimbabwe kana kuti economy iri kudengenyeka naizvozvo vechidiki hongu vanorarama asi kukwire gomo
semu nyori ano nyora zvinyora zvakasiyana siyana tinoona muchitarita muchinyora nezveupenyu waArchbishop Desmond Tutu ndezvipi zvidzidzo vechidiki zvavanogona kuwana muupenyu wava Tutu
Archbishop Desmond Tutu munhu aizikamwa nekuve chiedza munyika yakazara rima Archbishop Desmond Tutu munhu aimira pachokwadi kunyange zvakaoma sei and Archbishop Desmond Tutu munhu wekuti kunyange diabolos akaisa zvinhu zvinoyevedza sei patafura yake ivo vaidara kuti handidye patafura iyoyo
muchitarisa mararamiro akaita vatutu ndezvipi zvinhu zvamungati zvakanyanya kukubatai zvakaita kuti munyore zvikuru nezvebasa ravo
Archbishop Desmond Tutu mufundisi aizikamwa nekuruma asingafuridziri kunge gonzo vaingotaura chokwadi sezvachiri panguva iyo paive nehurumende yerusaro raganda musouth africa yainzi apartheid vatutu vaizikamwa nekutaura chokwadi kunyange panga paine mukana wekuti vaigona kutengwa kunzi vanyarare asi vatutu vanoonekwa vari munhu airamba akamira pachokwadi uyezve munhu anotiratidza kuti kunyange upenyu hwake hwanga hwakanaka torawo nguva kufunga nezvevamwe munhu anga ari watingati selfless pachirungu fungawo nezvevamwe nhunha dzevamwe saka vechidiki vanodzidza kuti munofanira kumira pachokwadi nekuti chokwadi ndo chinokuita kuti uve free vechidiki vanofanira kudzidza kuti fanirawo kufunga vamwe kunyange upenyu hwako uchifunga kuti iwewo huri right
sezvo tadongorera mugore ra 2025 ndezvipi zvamungakurudzira vechidiki kuti vange vachikoshesa mugore ratiri kupinda iri
kurudziro yangu kune vechidiki mukoma taboka ndeyekuti ngavacharasa tariro kana pane vanga vaine zvishuviro zvavo zvavangava nazvo ngavarege kuzvirasa zvinhu zvakaoma asi nyoka huru haizvirumi ngavarege kurasa tariro nekuti tikaramba takashinga sevechidiki ramangwana redu rinojeka uye tichirwira kuti zvinhu zvinge zvakanaka
kwanhasi tokumira pano manzwa hurukuro yataita navaClayton Gonese avo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakazvimiririra uyezve vachitarisa nyaya dzevechidiki dzakasiyana-siyana tinokutendai vateereri kunge mangwe muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chironga sondo rinouya ini ndini Taboka Ncube ndichiti muve negore rakanaka ra 2025 tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga weStudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino tiri mumazuva ezororo rekisimusi negoredzva zvakateedzana kudai Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C. Nasi takumbira mufundisi taruvinga vekeregea Jeso kusara huru kumwenezi kumasvingo uko vagoverane nesu shoko remazuva ano ezororo. Mudzidzisi muri yenyu ndiyoyi. Tipei zvanhasi.
Kukwazisei mose muzita raJesu kustudio 7 kwamazinga. Makadi nehama dzose dzekustudio 7 nehama dzose dzinotera studio 7 ndinokwazisai muzita raJesu Kristu. Nhasi ndine nyaya yandichadzidzisa maringe neupenyu hwatiinahwo, especially ndichinyanya kubata nekuda kwenguva yatiri yekrisimasi, nguva yemaresting days. Saka nhasi ndine tsamba yandakabata yandichatora kuti itibatsire pakudzidza kwatichaita. Ndichikutsanangurirai badikanwa kuti agenda yakauyirwa panyika naShe ukaverenga Bhaibheri rako rese zvinoratidza kuti Ishe akauya kuzoreskiwa mweya wemunhu, akauya kuzoponesa, nekuti anoti kana vatenda vabhabhatidzwe kuti vapinde muupenyu husingaperi. Saka akati ndinoenda kudenga kundokugadzirirai pekugara, haana kuti ndichakuvakirai dzimba, akati ndinoenda kudenga ndinokugadzirai pekugara. Saka nhasi regai ndiiverenge bhuku yedu kubva kuna Hebrews chapter 12 kutangira pavhesi ya 16. Kurege kuvapo nemhombwe kana nousine hanya naMwari, saisau wakatengesa udangwe bwake nokudya kamwe chete. Naumwe apostora Pauro ari kusimbisa hama kuti dzizive nhau dzeupenyu husingaperi, achiratidza nhau iri panyika panapa kuti tinorarama kamwe, but kuupenyu husingaperi ticharama nokusingaperi. Saka panguva ino yezororo yatiri ino inoda kuti vanhu vabate shoko iri nekuziva kwatiri kugara kuti panyika panapa tinopfuura, vanhu vasafarisa, vasanakirwa kusvikira vachikanganwa kuti tiri panyika tinopfuura, vachikanga malocation yatiri kugara kuti tinofa tinoenda to the another realm. Because nguva ino ndonguva yaunokwanisa kukudzwa navanhu vagokupa manyawi zvekuti unogona kukudzwa kuti ningabvire bhazi rake rinomanya zvisingabvire atoenda harari akadzoka amjobeki, uchikanganwa kuti tsaona mumugwagwa dzinoitika wakudubuka, vamwe chete vanga vachikusimbisa ivavavo kuti unomanya zvisingaiti, vanenge vati dzungu ranga richimborireiko, adiko kudzikama. Kurova kuti ukabuda zvako munyama yazvinoi usina upenyu husingaperi, wakuzwa navanhu, nokuti vanhu tsika yavo ndevekukuza, vanonwa zvisingaiti, wonwa kusvikira wabirwa mari yawakashandira gore rose, woita manyau iri taimu inotoda kuti vanhu vazive nguva, vanhu vadzikabe vazive kuti vari kupi. Ndo chinhu chakakosha chichaita kuti munhu agoramba achichengetwa naMwari kune vasina kutendeuka kuti vazive kuti Ishe anodzoka. Nekuti akati ndinoenda ndichadzoka ndokutorai kuti apo pandinenge ndiri nemi mugovapo. Saka panyika panapa pakazara nekunyengera, pakazara nekurasika, pakazara nekusaziva. Munhu unoda zivo, zivo chayo yakachipa. Ziva kwauri hama kuzotiri panyika pano patichabuda, ngatiwirirane, ngatidanane, ngatinyengeterei Mwari, zivai Ishe, nyengeterai, tendeukai muzive kuti Jesu anodzoka. Musiye kutamba kusina makumaturo, musiye zvinhu zvisina hanyina naMwari, muchiziva kuti Jesu anodzoka. Mwari achakupai dzidzo yekuti chero panyika muchifamba so mune mane humwe hunhu hwekudenga muri panyika panapa, maakuziva kuti hatiikwirire ndege kuenda kunoiga chitunha chaora, tinotengera mushonga munhu anorwara, machinjwa necha, nekuti maakutenda zvinhu zveshoko raMwari. Ndinotenda Mwari akuitire zvakanaka. Regai ndise munamato. Baba muzita raJesu, vachengetei vazive nguva, vachengetei vaitire zvakanaka, vatendeuke vazive shoko raMwari. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Amen.
Aiwa kwanhasi togumira pano, tinokutendai zvikuru mufundisi Taruvinga vekereke yaJesu kusara huru kumwenezi kumasvingo uko nedzidziso. Vateereri ndinokutendai kunge mange munesu muchirongo chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Azeninga, ndokuonekai nemufaro, tosangana zvakare svondo rinouya. Mova nezororo rakanaka negoredzva rakakomborera.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu. katino shandisa muchirongwa chino. Teerera zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo. Vanotsigira mitambo munyika vanoti gore ra 2024 ranga riri gore remufaro munyaya dzemitambo muZimbabwe sezvo vatambi vemunyika vakadadisa mumitambo yakasiyana siyana. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwanga kune kusuwa apo neapo munyaya dzemitambo, kufara ndiko kwanga kwakanyanyisa mugore ra 2024. Iro raive nemakundano emitambo yepasi rese, Olympic Games kuPari, guta guru reFrance. Kumakundano aya, Zimbabwe yakaita mukurumbira apo vamhanyi vaviri venzendo pfupi, Tapiwa Makarau na Makanaka Charamba, vakapinda mufinari yemujawo we 200 meters. Kunyange hazvo vasina kutora menduru mumujawo uyu. Kupinda mufinari chete uyezve vari vaviri kubva kunyika imwe chete yakave nyaya yakadadisa zvikuru. Murairidzi wevamhanyi uyezve ari nhengo yebhodhi National Athletics Association of Zimbabwe, Patson Mderedzi, anoti vamhanyi vaviri ava vakadadisa nyika.
Charamba naMakarau internationally vakatisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose.
Mumhanyi wenzendo ndefu kana kuti marathon, Isaac Mpofu, akaitawo zvinofadza mushure mekupedza ari pachinzvimbo chegumi nenhatu kumakundano mamwe chetewo. Izvi zvakaitika mushure mekunge vamhanyi nevatambi vemunyika vashura mari kumakundano eAfrica Games ayo akaitirwa kuGhana. Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chegumi nesere pazvikwata makumi mashanu nezvitatu ine menduru gumi neimwe chete, nhatu dzegoridhe, ina dzesirivha neina dzebronze. Izvi zvakateverwa nechikwata cherugby chemasebos icho chakatora mukombe weAfrica Cup kumakundano akaitirwa kuUganda. Zimbabwe yakarakasha Algeria 29-3 mufinari mushure mekunge yarova Namibia 32-10 ndokuchenesa nzira yayo yekuenda kumakundano e-2027 World Cup. Mumutambo wenhabvu, chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe National Team kana kuti Warriors achina kusaririra mushure mekubudirira kuenda kumafinari AFCON 2025 mushure mekupedza chiri pachinhano chechipiri pasi peCameroon mugungano raisanganisirawo Kenya neNamibia. Zimbabwe yakakunda mushure mekunge yatambira mitambo yayo yese mune dzimwe nyika nemhaka yekushayikwa kwenhandare inokodzera kutambirwa mitambo yepamusoro munyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti vakafadzwa nekutungamirwa kwakaitwa chikwata ichi nemurayiridzi wavo mutsva Michael Nees.
Confidence yaanayo, confidence iyo zvino zvinodiwa kaunti chinodiwa kuti murayiridzi ave nacho ozochipfuudzira kuvatambi.
Vamwe vakafadza nyika vasikana vemutambo webhora remaoko kana kuti netball avakapedza vari pachinhano chechitatu kuCeltic Cup kuScotland. Kumakundano aya Zimbabwe yakaita mukurumbira yarova Northern Ireland 55-49. Murayiridzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauke anoti makundano aya akavavhura meso nezvechikwata chavari kuumbira makundano anotevera.
Ya parezvi nogadziro yedu iri kutaridza kuti zviri kufamba pichana pichana zvichitaridza kuva neimprovement.
Mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yemuno, Simba Bora yakatora mukombe Castle Lager Premier Soccer League. Murayiridzi wayo Tondera Indiraya ndokutambidzwa mukombe wemurayiridzi wenhabvu akakunda vamwe kana kuti coach of the year. Murayiridzi weTel 1 yeBet Maroa anoti Ndiraya aikodzera kutora mukombe uyu.
Patakashanda zvikuru mumwe makochi achiri kukura aiuragidza kuti ane fiti yakanaka. Chaapona kuti zvakutotipo simba rekuti tishandewo tito taiona kuti zvinogona kuitika.
Mutambi weSimba Bhora Otamsuna ndiye akasarudzwa kuve mutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese kana kuti soccer star of the year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Enje abanye abaswelayo elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende ngalona leli ikhefu lekhisimusi.
Esincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampazi besiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba.
Kambe lona ilanga lekhisimusi lithakazelelwa ngamakholwa wonke na njengelanga lokuzalwa kukaJesu?
Thina ebandleni asiselebrate ikhisimusi ngoba eBhayibhelini laphana uJesu wasishiyela ukuthi simkhumbule ngesihlo.
Sicubungu la ukwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela ezenguqu, imidlalo yama-Olympics kwele-France kanye labazancedisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu yeZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abampofu elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa ikakhulu kunhlanganiso ezizimeleyo ngalona leli ikhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala iningi lisithi umnotho welizwe ulukhuni njalo alenelisi ukuthenga ukudla okweneleyo lezinye impahla kanye lokubhadala indleko kumakhansili lezikolo. Ukansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane kobulawayo usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
I-23 Investments, popularly known as TTI kobulawayo, a company ebona ngezokupaka, it's a private company. Yena lise ukusupplya abantu bakobulawayo mhlawumbe ngithi ward yam particularly ward 10. Ama vulnerable groups benelisile ukuthola ama Christmas hampers. They were identified by ama social workers ngoba basebenza part womuzi. They know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yama hampers besiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63, if I'm not mistaken. So it's very hard to keep up 63 prior to more than 11,000. But it's going to be through the social workers because they are trained to do this job. I'm going to confirm that these are the most vulnerable groups. Abakhona abantu abaphenefitileyo, abantu abadala abakhulileyo, abantu abaphila lobugoga, izintandane.
Wona umomo unjani ngaleli kefu lekhisimusi? Abanengi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli kefu njengeminyakeni edluleyo?
Leli kefu lika-2024 lika-December ndibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu, abantu abalalutho. The groups yabomama, omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana mayesiye esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo. So basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku ngakhona okuncane okukhona. Abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hayi iyehla sibili abantu bathwele nzima.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane esixoxelaye esekhezi. Ngambe bonke abokholo lwesiKristu bayalithakazelela na ilanga lekhisimusi. Asizweni udaba olulandelayo.
Ngiyabingelela, ibizo lami nguSihle Muzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha kobulawayo. Yebo, likhefu elithakazelelwa ngabantu ngoba abantu bavethola ukuphumula abanye emsebenzini, labantwana besikolo labo bethola ukuphumula, kusiba khona i-celebration. Nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sesiya kuma-origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezwi lenkosi ngoba eBhayibhelini laphana thina sa uJesu wasitshiyela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona. Wasitshiyela ukuthi simkhumbule ngesidlo lapho sisidla isidlo, kube yiso isikhathi lapho esikhumbula khona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. I-25 December belelilanga ebeliselebrethwa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men, kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristu. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo. Nathi sasikwenza kudala kodwa ngokwambulelwa le revelations uzobusunanzelela ukuthi no, besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona ungeke upho uyiguqule masinyazana, kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza abantu bazonanzelela ukuthi hatshi sicelebrate ukuzalwa kukaJesu, sicelebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungazuye kuGoogle njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje isezandleni zabantu, uGoogle uzathola kuyukuthi uyakuthola konke khonoko ukuthi ikhisimusi 25 December, what it is, what is it that is being celebrated. It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic, ikho ngakutsho ngekhisimusi.
Lowo ngumfundisi Sihle Muzenda owebandla leGlory Embassy Worldwide kobulawayo. Asizweni umbono kamfundisi siyaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu eyeLiving Christ Pentecostal Ministries International ngalolu daba.
Thina esikutshoyo njengamaKristu yikuthi lonke langa thina siyathakazelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, ukuthi uJesu wathwala izono zethu. Akula specific langa elokuthi thina ngathi silithakazelela ngoba ngumhlaka 25, ngoba nxa ungakhangela i-Jewish calendar uzathola ukuthi ithiyene le-Hebrew calendar. So kugcine sokungani kule controversy, kodwa ngalo lonke ilanga siyathakazelela ukuthi iNkosi uJesu yazalwa, into emqoka kithi nokuthi izalelwa ukuthi sindise thina abantu sibe seduze noNkulunkulu, kungenani nokuthi wazalwa ngaliphi langa.
Sesikhangela yona leyi ikhisimusi ungathi bekuqhubeka njani?
Isikhathi sekhisimusi kaningi abantu babe bephanana izipho, isikhathi sokukholisa, isikhathi sokucelebrate, abantu bethengelana amagifti, ukhunjula lanabana abaswelayo, abantu bakwanisa ukuthi babafinyelele ngoba balokuzwisisa ukuthi isikhathi sokucelebrate. Yikuthi nje okusuka kwesi sikhathi kungani kuyathaya yikuthi i-economy yethu kayimanga kahle, kakhulu emnyakeni lo obungumnyaka ongamanga kuhle, sikhangele zomnotho. So uthola ukuthi kuba nzima kakhulu ebantwini, ikakhulu abasemakhaya, ukuthi banelise ukuthi bathole khona ukudla okwaneleyo. abanye ngabe bethembi kakhulu ukuthi emsibuleni ogwanda ngapha ngabathemba abazele eGoli ungakhangela bokunzima izinto lapha emabhodi amabhasi akanganabantwa kudilwa lendaba ze-smuggling uthola ukuthi abanye uzahlala ebhoda 3-4 days lokuyisinkwa kede lakho kucine sokuwonakele kumbe sokufika after Christmas.
Kodwa khona ekhaya khona lapho khona kunjani, abantu bayafinyelela yini amanzi, izifuyo zinjani emasimini, kuyalimeka yini?
Izulu liphuzile ukuna lo nyaka, inkomo emthubulweni ogwanda zifile kakhulu, inkomo zifile iganga lonke leli lokugcwele kunuka kuphela kugcwele amathambo izidumbu zenkomo ezifile ngoba indlala libe inkulu, abantu bengenelisi futhi ukuthi bathenge isikuba. Isikuba siyadura, inkomo zafa kakhulu. Kodwa seliqalile lona ukuna, ningazi ukuthi likhave indawo zonke khona kuqalisa ungani kuyahluma. Sethemba ukuthi lezi ezisele izifuyo zizaphila kakhulu nxa lingaqhubeka lisina.
Lowo umfundisi siyaphambili Moyo oyinkonzo ye-Living Christ Pentecostal Ministries International esixoxelayo eseguyu eGwanda. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDaba Kancube. Namhlanje sixoxa lo Councilor Willard Moyo oka Ward 29 eslobela enkabaze enguye okhuluma ngohlelo lokuphathisa umntwana oyinkazana ukuthi enelise ukufinyelela esikolo.
Hlelo lolu oluthokona inclusive education for a girl child luhlelo olusekela umbono kahulumende owe-Vision 2030 ukuthi kufuze ukuthi kushafika umnyaka ka-2030 uhulumende ikhangelele ukuthi umntwana oyinkazana abe sephakanyisiwe ezingeni akilo akhwele laye ayefika ezingeni elisemntwaneni ongumfana. Inclusive education system leyi itsho ukuthi umntwana oyinkazana kafunde ubungcitshi, afunde ubuqeqetshi obuphezulu kakhulu ekutheni abe naye umntwana ozimiseleyo. So sinohlelo njengesigaba olukhangelane nalolo hlelo oluluhlelo olusponswa kakhulu yiPlan International, isupporta kakhulu uhlelo lwe-inclusive education for a girl child ngokuthi isincedise ukwakha ukuthi khona yi-low cost boarding facility eDonsa secondary nakusecondary ukuthiwa khona yikadanya secondary.
Okwakhathesi selihambe okunganani, yikwini osekukhona okuzaphathisa-ke umntwana oyinkazana?
Uhlelo lolu okwakhathesi lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba ngikhuluma nje izakhamizi zakithi eDonsa zahlala phansi zahlangana zathi zona hayi madoda asincedisana neni le plan. Iplani iyathenga i-material, iqhathe i-construction company ezokwakha le i-boarding facility. Iplani yasesithi hayi njenge zakhamizi zasihlanganeni phakathi khona nini inhlabathi ezitholakala lokhali.
Uhlelo lolu ngalesi sikhathi lungakaqali ukusebenza, yiziphi indubo ezikhangelane la amankazana ikakhulu abahlala khatshana lesikole?
For example eDonsa kulabantwana abasuka as far as eDomlanda, as far as kwesihlahla, as far as khatshana komkhuhlane emakoronga bahamba imango emide 10 to 15 kilometers ehamba isiye esikolo aphinde ehambe 10 to 15 kilometers ebuyeleka, kutho ukuthi uyahamba 20 to 30 kilometers per day ehamba ngenyawo umango omude kangaka esiyafunda. Ezindleleni uhlangana namathekethe abathaya izimali, uhlangana nabadliwe ngubi, uhlangana nabafana abaxhwalileyo bembambabamba bemenza konke adistebheke kufundeni. Kube kulama-pregnancies amaningi abantwana abangamankazana esiwabona esigabeni sami lapha bezithwala bebancane, abanye besenza ama-early child marriage isiyakwenda bebancane.
Ezinye izigaba lingazikhuthaza ukuthi zenze njani ukuvikela umntwana oyinkazana?
Umntwana oyinkazana ngingathi mina kwezinye izigaba abazi ukuthi ungafundisa umntwana oyinkazana usufundise isizwe. Umntwana oyinkazana ofundileyo uzathola umshado wakhe kumbe ijaha lakhe ezikolo ezinkulu lapho afunda khona kumbe ema-university kuma-colleges.
ngalempilo yomntwana oyinkazana nxa ifundisiwe ingakibo itshintsha for good, ngoba ukhwela esiya phezulu. Singafundisa umntwana oyinkazana sesifundise labantu abakaza bazala. I-statistics esanda kuzithatha nami ngike ngazenza khonapha kithedonsa, nginanzelela ukuthi umntwana olomama wakhe ofundileyo oyi-professional olomsebenzi awenzayo kukalutshwana ukuthi ehluleke ukufundisa abantu abayo. Abantwana abangamankazana singabafundisa sesifundise isizwe sonke, singafundisa abantwana abangamankazana sesifundise umhlaba wonke. Asiyekele nini izigaba zakithi emaphandleni kakhulu ukwendisa abantwana abancane, asekele nini izigaba zakithi emakhaya emaphandleni ukuvumela abantwana abancane behlukunyezwa kwezocansi kumbe bebanjwabanjwa ngokungekho emthethweni. Asibekeleni bekhule laba abantwana babe izinkokheli ezinhle eziqondile zakusasa, ezizabe zifundile, ezizathatha umhlaba wethu esikiwo ziwuse phambili nathi sesikhulile sesiluphele.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loCouncillor Willard Moyo okaward 29 esilobela eNkabazwe, onguye okhokhela uhlelo lokuthi abantwana abangamankazane bevikelwe benelise ukuya esikolo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Kethiwe Bhebhe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Njengoluthembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dubele, njani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu, sinjalo nje asisonto embi but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokutshintshatshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola ufuna ukufaka esithenjini ungakuphatha njani kunoko?
Okokuqala sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili ngikhangela ukuthi economically ngumuntu ongamelana nokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe lempilo eright njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala, if ngimthanda konke khonokho ngisuthiseka ngakho ekubeka ngceke kuvunyelwana angilankinga.
Ye, nxa sisikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo kuba nobukhwele obumangalisayo. Wena ubonani isithembu esithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona but ungananzelela babadubela balaleli, ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe, ngizaba lobukhwele njani? Ngoba nxa umadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona, ubaba nxa elinganisa isikhathi lalokhu akupha amakhosikazi wakhe indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody, abubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lobaba kalinganisi i-attention.
Ye, ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi lemacansini lapha unazibani noza kuthiwa hayi lamhla ubaba unazibani, akuhluphi konokho? Mapepe,
yikho engikuthoyo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency. Nxa kuyikuthi iviki lubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazivane, kuyikuthi the three of us we are in it together, akubi le nkinga. But lapho kungela proper or open communication khona kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani. But okule-openness kufuna kube le-open communication likwazi ukuthi libathathu in everything, every step of the way lenza libathathu nxa ukuthi libathathu. Nxa kuyikuthi ulamakhosikazi angu-4 akukho valelwa phandle kuzinqumo ezithathwayo. Ngokunjalo nyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo. Nxa kule openness akubi lomona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo, ungatshelani abantu ngesithembo?
Okwenza isithembo ngisisekele ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani, sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele mina mbona kungcono kulo ukuthi ubaba angithathe ngithi ngiyiwani, then kube labanye abangu 7 engingabaziyo phandle ngale bekhona, but mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebe metha iDNA yalapha ekhaya ukuthi hayi lokhena kubuhlungu kakhulu, but if yena ubabe siba open ukuthi ngizibone ngani ngeneliswa ngabathathu ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana ifuture, kulula even kungaba lenkinga nyabe ngikwazi ukuthi sisukela ngapi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga ke Nkosazana Kediwe Bhebhe, ungathandwa kusasa ma.
Ngiyabonga baba Dubela balalela.
Siyabonga kakhulu ke Kediwe Bhebhe belilami namhlanje uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Asihlangane nini njalo ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo bathandekayo bantwana benkosi enkulu. Namhlanje lizwi lenkosi ke elokuvuselela umoya kulona lolusukulwa namhlanje oluyinsonto yokugcina yomnyaka. Siyakubala encwadini kaHezekiah uHezekiel 36 sibale u25 lo26. Kufundeka kanje verse 25. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke, nihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Verse 26. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Zihlobo ezithandekileyo, umnyaka ube mude. Umnyaka lo ubulezinto zawo ezenze kwenzakala, sabona sezwa sahlolisisa sacubungula izinto eziningi. Umnyaka lo ususeya emaphethelweni. Umnyaka lo ususiba umnyaka osesiba mdala. Njengazo zonke izinto ezibandala ziba lamaqhubu lokungcola lengcekeza okumele ukuthi nxa sisiya eminyakeni omutsha ingcekeza leyo singahambi sithwele sihlukumezekile ngezinto eziningi kakhulu. Sisahlukumezeka namanje, sihlukunyezwe sasahlukunyezwa ngamazulu ukuselakala kwamazolo. Lamadlelo ezinkomo lakho konke saswela lezimali. Yikho sithe ekugcineni eBeneza uNkulunkulu usisizile ngoba nasaphila. Kodwa namhlanje abese sithi unjalo nje uNkulunkulu uthi phakathi kwethu isingcolile ngezinto ebezisenzakala ku-2024. Inhliziyo zethu zisuke zaguquka zaze zacabanga lezinye izinto esingathi izibozi ezingafanelanga abantu ngenxa yokuhlupheka. UNkulunkulu abesesithi ke nxa sekunjalo njengoba imoya yethu bekhathele idangele, uza kusifafaza ngamanzi ahlambulukileyo sihlambuluke. Ngakho ongathi yena kalachatha kalachatha ngonanga ngo-2024. UNkulunkulu uthi ke buyanini ke mina ngizalihlambulula libe batsha njengomnyaka lo omutsha eliyangena kuwo. Uthi uzasihlambulula kukho konke okungcola kwethu. Singaza ke sikulandelele ukungcola kwabantu ngamunye ngamunye. Okusala kithi lowo nalowo uyakwazi ukuthi ungcole njani. Abanye singcole ngamanga, ngokuncitshana, ngokunyeyana, abanye bazibabulala lokubulala, abanye bantshontsha bazibantshontshela izintandane labafelokazi belezikhundla ezinkulu. Kodwa abangcola ke khonapho, abanye lamagama abo aze akhulunywe abantu benyenyeza besesaba ukuthi bazakuzwakala. Abe sesithi uNkulunkulu ke verse 26, Ngiyakuninika inhliziyo entsha ngifake phakathi wena umoya womushanga. Asikhulekeleni ukuba nango 2025. Kukho konke lokhu ekade kusenza inhliziyo zethu zibe lukhuni, zingakhambi, zifana le nhliziyo yelitshe. UNkulunkulu umile laphana uthi come 2025. Ngiyakunika inhliziyo entsha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yakho. Uvuma ubana inhliziyo yakho imonele uNkulunkulu ngo 2024. Woza 2025 abantu kabaguquke bamukele inhliziyo entsha xa bengena eminyakeni omutsha. Asikhuleke baba Thixo ingcwele, senze sibe ngabantu abatsha xa singena eminyakeni omutsha oka 2025, ngoba sivumile ngo 2024 sithe Ebenezer. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimgandla obekuhlelo uvuselela umoya. Kwezemidlalo lamuhla. Sicubungula okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela izenguqu. Imidlalo yama-Olympics kwele France kanye labazancintisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu ezifa. Silentathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Iningi labantu lithi umdlalo wenguqu elizweni ubugcwele inkohlakalo lonyaka. Onompembe besehluleka ukuphatha imidlalo okwabangela ukumiswa kweminye ethize, abalandeli bamaqembu bephosela amatshe enkundleni besilwa. Omunye unompembe womdlalo wenguqu unkosazana Blessing Dlamini uthi ibhola lalonyaka belisezingeni eliphansi.
Belingelamncintiswano omningi njengeminyaka yonke, bekuphongukuba libhora nje, njalo bekulibhora ebeligcwele kakhulu kukhonona. Ngokuthengiswa kwamagemu, ukuthengwa kwabonompembe, ukulwa kwabantu.
Iqembu leDynamo sathatha inkezo yeChibuku yalonyaka elalithethe ngomnyaka odlulileyo. Iqembu leShamva iSimba Bora lithethe isicoco soba yintshantshu yeCasilaga Premier Soccer League ka-2024. Okusolwa ngabaningi besithi linqoba ngoba lincediswa ngonompembe be-PSL. Ohlaziya ezenguqu uMuzwethu Hadebe uthi amaqembu enguqu abekhala ngonompembe nxa edlala leSimba Bora.
Abanye bebelokukhonona ikakhulu kweminye imidlalo ebidlalelwa khona le eWatsanaye. Abanye besithi onompembe esikhathini esiningi kaba yenzi kakuhle balokusekela iqembu leSimba Bora. Asazi ukubana kungabe kuliqiniso lokho, kodwa ke kuyinto esuke yasingathi isiphambanisa ukwenza kuhle kweSimba Bora.
UHadebe uyaphambile cizelela ngomdlalo wenguqu jikelele eZimbabwe.
Ngiyazi abanye bathabile kakhulu abeSimba Bora ngoba belomnyaka wabo esibili Premier League, bakwanisile ukubana bethathe i-league title. Kuzokuthi Dynamo layo iyakholisa ngoba iyenelisile ukubana ithole iChibuku Super Cup okweminyaka emibili ilandelana.
Wabe ngumqondisi we-Arsenal Movers, iqembu lenguqu ebelidlala ku-PSL eZimbabwe kodwa seliwile la ku-Division 1. Umnumzana Juma Phiri uthi ibhola leZimbabwe libulawa yiyo inhlanganiso ye-PSL. Njengomuntu owakwamela ilizwe kumdlalo wokugijima, uJuma Pho uthini ngomdlalo wama-Olympics walonyaka?
Ama-teams are struggling. I-PSL takes a lot of money leZifa lapha kuma 10 styles. So for ama-clubs to break even vele kube nzima. I think we need to make some changes somehow. Ama-Olympics ahambe kuhle. I'm not really complaining ama-Olympics. I think ahambe kahle. Ngikhala ngebhora lethu lakithi lapha. Hey, national team did very well. Civilly. I think we need to support him.
Umdlali waba lodumo odlala iZimbabwe Sens amaZulu kanye leqembu lamaWarriors, uMzondo Mkhaza usola uvalelwa ngaphandle kwabadlali benguqu kukhetho leZifa ngenxa yokuthi abalawa ama-5 all levels afunakalayo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga ozaphatha iZifa.
It's unfortunate to Alois Bunjira Lopenji, they didn't make it for those positions. The custodians of the game, ukuthi be at least they were given that opportunity ukuthi beqoqele as a bora, knowing ukuthi ama interest wabo they'll be for good of the game. I'm hoping and I'm wishing everybody the best who is standing for my elections. And congratulations to Zimbabwe national team for qualifying for ama AFCON.
Iqembu lenguqu lamaWarriors lingenile kumafinals emidlalo yeAFCON ngomnyaka ozayo eMorocco. Ngokwesine ungena kulimidlalo kumncintiswano owadlule ngo-2023 eZimbabwe lehluleka ukungena ngoba lalivinjwe yiFIFA ukudlala namanye amazwe. Lisetheswa umlando wokuthi uhulumende uyangenela kwezemidlalo. Unkosazana Buhle Ngwenya yingcwethi kwezemidlalo etshiyeneyo.
Ukubuya sidlale and manage ukuthola ithikethi liliana ele AFCON 2025 is a huge achievement. Ngilese buya kwezikani uXagwayo, amankazana abuya le bronze, ndabafana labo babuya le bronze. Mase siza kucricket, angingi ngisho ukuthi senze kuhle kakhulu. I-grassroots are serious and hire abantu abaqeqeshekileyo.
Indaba esekhuthwini ludaba lokhetho lweZifa mhlaka 25 January 2025 lapho i-normalization committee evimbe owayengucaptain wamaurias uBenjani Marwaru, uProfet Walter Magaya, owezombusazi uThemba Mliswa ukuthi bancindise ngoba bengela mfundo efunakalayo yama-5 all-level subjects. Ngimele sito 7 igabramu ezwe Jesus Banda.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.